Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri weMDCT vaObet Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo chemubato sezviri kutaurwa nevakawanda wanda. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri webato re MDCT vaObet Gutu vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa kuti vasiya basa ravo mubato rinopikisa iri. Vagutu vanoti zviri kuburitswa mumapepanhau hazvisi zvechokwadi uye vamwe vanhu vari kutadza kunzwisisa zvavakanyora patwitter yavo. Vagutu vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutsvaga vatsigiri muHarare East sezvo vari kuda kukwikwidza munzvimbo iyi. Asi vamwe vanoti danho ratorwa navagutu rekuda kukwikwidza muHarare East rinopesana nevamwe vari muMDC Alliance avo vakapa nzvimbo iyi kubato rePeople's Democratic Party rinotungamirirwa navatendai Biti. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Izoi nhema Evans. Vanhu vanongotaurawo dande mutande randakanyora padande mutande reTwitter kana ndichida kuyeuka zvakanaka kana ndakanyora mazama miri matatu apera padande mutande reTwitter. Handina kumbonyora kuti ndasiya musangano. Handina kumbonyora kuti ndasiya basa rokutauriri kana kuti muchirungu zvinonzi spokesperson. Zvinokuda nezvinge vofonyora vanyori vemapepanhau nemi zvana Evans. Muda munemi zvenge mako painda application dzenyu. Ndoda kuti ndirise iwe ndofunga kukaonawo announcement yandakaita dande mutande reTwitter. Yakanga iri very straightforward. Dande mutande iroro rakanga riri pachena zvokuti handipana zvinenge wedzera kana kubisa. Ndichida kutsinira ndichiti ini taura newe kudai parunhare nditori mundima izvozvi muHarare East kusangana nevanhu. Izvozvi nditori mundima ndiri kuna Fudge kutaura nevanhu. Tiri pabasa tiri kutokambeina tiri pabasa. Izvo zviri parunhare kudai ndakatomira pasi pemuti isu zvewewe zvokutaura hayo hatizvigoni toda kugara nevanhu tichichangana vanhu titori muvanhu izvozvi.
Vagutu vari kuenderera mberi vachimiririra dunhu reHarare East musarudzo dziri kuuya idzi.
Kwazvo ndofunga izvo ndakazvitaura handichazivi kuti zvinokwana how many times ndofunga pauro pangu pakutoshozhomara iva tichingotaura izvozvo ina ndinoti kana zvandinenda taura ka handiwanzi kungopenda penda ndokuramba rakati twii ndakadaro.
Saka njake njake yanga ichiitika mazuva apera iyi yatatichinzwawo nekuona titevererai toti yadzikama kai.
Iri kudzikama unoziva vabato guru rakaita seMDC njake njake zvinomboitika. Kana mandege vanokwira ndege vamakaya kuAmerica uko kwamakaya nendege. Ndege chero iyo maBoeing kana maAirbus kune imwe nguva yekuti irimo mudenga umo inoita inonzi turbulence. Dzimwe nguva kuti ngeyoda kudonha asi haidonhi. Saka zviri kuti pakaita turbulence zvonzi ndege yodonha. Dzimwe nguva inodonhawo asi dzimwe nguva zhinji haidonhi. Saka izvi zvinhu zviri kugadzirika. Vakuru vari kutaurirana zviri kutaurirana.
Mashoko enyu amungasiriwo mhuri yeZimbabwe.
Mashoko andimudonora kusiyira mhuri yeZimbabwe yakati. Rera pari zvino pane pfinyiro yavanhu yeStudio 7 ndeyekuti Zimbabwe inoda utongi hwechekerese. Inoda kuti pachaitwa maelections vose vaya vakaregista ngatibudei nehuwandu hwedu tivhotere bato ravanhu remti.
mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunare kuHarare. Tichiri pagakava riri muMDCT, dzimwe nhengo dzeNational Standing Committee dzisina kuda kudomwa nemazita dzinoti musangano wakaitwa kuHarvest House neZuro waive wekupangana mazano, kwete kuti ubude nechisungo. Nengo idzi dzati zvavakakurukura neZuro zvinhu zvinofanirwa kuonekwa vanhu vakatarisa zvinoreva bumbiro remutemo webato. Vatiwo sezvo paine gakava rekuti ndiani anofanirwa kunga ari munhu anofanobata matomu zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai, gakava iri rinofanirwa kuendeswa kuAppeals Tribunal. Izvi zvinoreva kuti National Council inofanirwa kudoma nengo dzeAppeals Tribunal, iyo ichaongorora gakava riripo yakatarisa zvinoreva bumbiro rebato. Vati zvinenge zvasungwa neAppeals Tribunal ndizvo zvinofanirwa kutevedzerwa nebato. Nengo idzi dzatiwo gakava riripo pakati pamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa riri kukonzerwa nezvinoreva bumbiro remutemo yebato. Nekudaro Appeals Tribunal ndiyo chete ine masimba ekugadzirisa gakava iri. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMCZ iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori uye mashandiro ainoita pakutengesa zvicherwa zvakaita semangoda ndizvo zviri kuita kuti mangoda ekwamarange atengwe nemutengo uri pasi. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Vakuru veMMCZ vamiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachibvunzurudzwa pamusoro pematengeserwe aiitwa mangoda ekwamarange. Vakuru ava vatadza kupindura mibvunzo yakawanda zvikuru sei wekuti kambani yavo yakatengesa sei mangoda ekambani yavaLove More Kurotwi mushure mekunge kambani yavo Canadian Miners yatorerwa rezinesi rekuchera mangoda. Sachigaro vekomiti vatemba Muliswa vati MMCZ inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita chitsotsi uye izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi. Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi vamasimba chandavengerwa vauza komiti kuti MMCZ inotengesa mangoda ayo zviri pachena. Vati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunze kwemutemo. Panyaya yakataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni 15 emadhora vachandavengerwa vati havana ruzivo nazvo. Vati kubvira muna 2007 kusvika gore rapfuura nyika yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni 2 nezviuru mazana mana zvemadhora chete.
And the total carats that we have in our books are 51 million.
Pakatengeswa makarati emangoda anodarika 51 million. Pakawanikwa $2.4 billion nechidimbu ndiyo mari yatawana kusvika parizvi.
Vachandavengerwa vatiwo vanhu vanofanira kuva pamukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana vachiti ivo havana ruzivo rwokuita izvi. Asi nhengo dzekomiti dzati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti inenge isina basa. Zvichakadai mukuru wekambani yekuRussia yeDTZ Osgio va Victor Kusler vauza komiti kuti vakakachamadzwa chose apo hurumende yakavaputira kambani yavo muna 2016 vati sevanhu vakaunza mari munyika havana kufara nedano iri uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe vatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuchimanimani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company haisati yavabhadhara mishina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuimbisa kwavainge vaita vati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muZimbabwe asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vachazivisa zvavakati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti isiyane nezvirongwa zvayo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenyuklia. Vaongorori veUnited Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa dzichishungurudza vanhu. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanganya uye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iro basa rekubatsira vanasikana vechidiki uyezve achibatsirawo chirikadzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve mabasa api avari kuita.
Ndinonzi Judith Ndetembechi yangwa, ndiri director organization inonzi The Girls Legacy. Organization ni inoshanda nevanasikana kuvasapota mune zvavanosangana nazvo muupenyu, zvakanaka zvakaipa. Asi nzvimbo yekuti vasikana vanoungana tichibatsirana nekupanana support pane zvese zvatinenge tichiita, kupanana information yezvinhu zvakasiyana siyana zvinosangana nevanasikana muupenyu nekungopanana nzvimbo yekuti tiungane tidanane sevanasikana mukukura kwatinenge tichiita.
Makatanga sangano renyu iri rini uyezve zvii zvamuri kubatana nazvo gore rino?
Musangano weGirls Legacy wakatanga 2007. Takatarisira isusu kuti tinoita maclub evanasikana. Kutaura kwatiri kuita tine 34 maclub munharaunda yeZimbabwe, nzvimbo dzakasiyana siyana. Maclubs basa ravo ndeyekuti vana vanouya vachisangana havanike muzvikoro anowanikwa macommunities vachidzidziswa nezvinhu zvakasiyana siyana zvavanosangana nazvo muupenyu. Tinoita mamwe maprojects ekuti vanobatsirika mukuwana upfumi, asi income generating projects anovabatsira ivo kuti vakwanise kusimuka, kunyanyanyanya vaya vana vanenge vakaita vana vari pasi pemakore 18. Saka maclub aya anovabatsira kuti vagokwanisa kusapota vana vavo, vagokwanisa kuzvisapota ivo kuti vakwanise kudzokera muzvikoro. Tine mamwe maactivities atinoitawo gore rega rega muna October. Tinopane International Day of the Girl Child. Tinoita conference yevasikana yatinodaidza vasikana vedu vese vanenge vari mumaclub kuti vauye vaungane vachipemberera kuve vasikana, vati vachiratidzirawo zvinhu zvavo zvese zvavanoita mumaclub kune vamwewo vasikana vanenge vari mumaclub kuti vange vachidzidzisana, kuti vange vachibudirira nekukwanisawo zvakare kutaura mamwe matambudziko avanosangana navo mavanogara, kuitira kuti patinozoenda kumapolicy makers, maparliamentarians kana vanolida macommunities tinge tichinosvitsa shoko iri rinenge richibva kune vanasikana pachavo.
Tinoonazve mumazuva apfuura apo takaona mutungamiri webato reMDC vaMugeni Tsvangirai vachishaya, takaona muchinyora padandemutande reFacebook pamusoro pematambudziko ari kusangana nechirikadzi, munganyatsotsanangura kuti vanga muri kuti chii?
Kunyora kwandakaita Twitter kwa Facebook. Ndainyora ini ndaka nangana na Nishirika Eliza. Nchimuti zinoda kutindi wani nguwa kundiwa bati maoko. Semunu akango kana na mivamu. Uye ndiguwa na omu kana uzungoti. Munu wesa ninga firwa kunyanyawa. Vakadi. Hata mtikuwa tunosangana na o. Mashini. Zadimunguwa kubaku hama. Zadimunguwa kubaku shangari. Ati hapa nakango filo kusemunu kazi. Kana kakango kuzira kundi wani nguwa yu nguwa na nao kasi. Zingo tauro yedu. Nezo upengi nezo shumezo. Kutimunu awani kukunyarari. Nekusi kunyarari wakuno bapaka siyama. Yo shangashiri kondure. Ndaka tasana nebasa randina ita. Dozi nchatino kurujira. Kutu isusu. Gatipa na nei support. En support yedu ino ya pani nzizo baka siyama siyama. No understand the support yasi upani nzizo baka siyama siyama. So ini ni kunyara kwa magaita sinakani urasi munu. Anoshanda ni manaskana. Anoshanda ni manjima. Kutu ayo wa munu. Shakanyanya kumuremera ndesho. Kutu wakanga kango urora na ni muna. Ani jimpe ipa msoro soro. Shakanu batari siri kwa mimanu wakawani. Shakanyini ose munu. Hapana kaka ipa. Kuseza, tunongeto unimu na majimaya, tunoshanda na oga kwa na matambu kwa anuani. Tunono garapansi, zimunguwa, 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 tunofamba, zimunguwa, tunongo kurukura, kutuwa mingi wa chukwani kwa kutawara. Zavani kwa sangana na zuba, tunongo panana, mashokwe nyarazi.
Matima wanamuka na irewo kutawara na hivo amai Elizabeth Shangre.
Aiwa, andi sati nda wana zangu mkana, andi si kuda kutindi manire, because munu, aninga asia ikiri kwa sisi, njizi mwanu kwa urongwa, wakasia na siana. Pamtoro kazo, ndizi mkatori kakanda zionzi wakuti kine mteoro we misa ushaitwa kubakwa wa mtuwe shon taka temunu wano pinda chesi na avu nukwansa kungwe ndao dongo naito misa na avu nguwa wano seza ningwa shifoni mungu mungu seza tinongwe toku ni mamwe majumaya kasia na siana patino sangana ni matambu kwa kanda sana ndaka wachari sandi kina nyapu wachari sandaka temu jumai waka sangira indi kisa sana na watemu jumai asha ikiri bati uremu wake wakanyanya because munu wanga karoro wanayanga ni njimu mbechepa msoro soro saka zimunguwa sinore mazinoti wande
aiwa hapa kana tombodzokera zvedu kusangano renyu kuti vanenge vari kuda kuita maprograma mataura aya vanokuwana ikupi
isusu tinowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana tiri kuGlenview muHarare vana vedu vanosangana paGlenview 2 masaturday kwete kumupa kwose vana vanosangana pacommunity hall kwete kudombosha vatinowanikwa kwamungati vanosangana pahall zvakare kana kutagarira village kwete vamwe vanosangana kwanyamandi vamwe vanosangana kushowground vamwe vanosangana kunonzi kupote vamwe kwamoni sezvete vamwe vanosangana kugoke kwachi njenene vamwe vanenge vari kublawayo vanosangana kucaudry park saka inzvimbo dzakasiyana siyana asi kune vaya vanokwanisa kuenda pamasaisai vakaenda papeji yedu yefacebook yakanzi the Girls Legacy vanokwanisa kunge vachiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti ivo vanenge vari pai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous Regai tibe tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvechikoro chesangano revarapi reZinata icho chiri muHarare. Mukutarisa nezvechikoro ichi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda?
Aiwa makadira tereri.
Aiwa vatereri tinoimba vapenyu. Vangada kunzwa sekuru Sibanda pamusoro pechikoro cheZinata kunoyewe kwamunodzidzisawo zvakare imi. Tichiona kuti ndimi zvakare munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata.
Ya ichokwadi chikoro chedu ichi tingati chakatangana na Professor Chavunduka 1999 saka takajambozoti mirei nguva ya 2007 saka takachitanga gore rapera 2017 na uno 2018 takatotanga chikoro chedu apa takavhura muna February saka dzidziso yedu yatodzidzisa todzidzisa African traditional religion todzidzisa African culture todzidzisa African traditional medicine zvinoita todzidzisa African traditional healing urapi wedu wechivanhu unorapa sei matiro wetu wetika watoti God mwari wetu chikirwa nga mzemi zimu witchcraft tofundisa futi tozono pata futi kana tuzi erufu kuti death inotorwa sei, rufu mutsika dzedu dzechivanhu, maafrica records anotongwa sei, manager aitwa sei, madhoteni ingati chopo inoshanda sei mutsika dzedu dzechivanhu. Tinofundisa izvizvo kuti pachikoro tiaita tinofundisa marudzi emishonga yatinowana kubva kumaplanti, yatinowana kubva kumuka, yatinowana kubva kushiri, mishonga yatinoshandisa kubva kunyoka, mishonga yatinoshandisa kubva kana kuhove kana zvinobhururuka. Zvese izvozvo toenda futi kuti mishonga iyi yatinopatsira imhoye yakafanana neiri social, yakafanana neyamipfuwira, imwe yakafanana neimwe iri creative yekurapa, kwaya imwe yevhetinari yatinofundisawo futi inenge yatinopa kana mombe dzedu kana zinga kana tiraira pasei mhuka dzedu, kwaya ine mapoizeni tofundisa futi zvese izvo. Zvoenda futi tonofundisawo futi zvana mbuya nyamukuta mamuitwa ikukuru vako akata yakatwa kunyorowa sei, kushopera kushoperwa sei, tinozvifundisa futi izvozvo.
Saka vana vanopinda uchikoro chenyu ichi, vana vechikoro vechidiki here kana kuti vanhu vakura vamuri kuti vana vechikora, uye vanobva kupi?
Vana vechikoro vatinotora, tinotora kubva pamakore anotangira pa16 tichienda mberi. Kasi ari munhu anokwanisa kuverenga nekunyora, hatinei zvedzese maqualification ekuti akadhiriki qualification, kasi kana unawo zvinokubatsira futi mudzidzo yacho.
Vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari here dzechikoro?
Ya, nekuti zvanoita program yedu inoita kwe6 months vanenge vachibhadhara ma$40 per head, $10.
Muri kuwana vana vechikoro vakawanda here vanouya?
Vana vechikoro vari kuti wandei vanouya. Ndikati chete inyaya yekuti vamwe havasi kuziva, nokuti takatitanga muHarare Red Cross 98 Cameroon. Kuda kuti titarisire tirikutonetwa nevanhu vemutare Bulawayo Masvingo, kasi ikoko tine mahofisi edu ari ikoko, kasi chikoro chedu chatangira muHarare ndopatakatanga imo. Saka tine kariro yetitarisire inge tinoenda futi mumaprovhinsi ese kuti vese vanokuti vatirikutoba kuti kune vamwe vana vari kunara Mutare, vamwe vari kunara Bulawayo vari kutochema kuti sei kutaute kudoro kuno kuchikoro, tikati tifambe mativi ese.
Saka vanhu vanozobatsirika nemutoo upi sekurisibanda vanenge vapedza chikoro ava? Nokuti akanga aenda kana kungava kuinvesti kana kuteacher training college anenge achitarisirwa kuzowana basa. Kana akanga apedza chikoro chenyu imi cheZinata, anenge achizotarisirwa kuwana basa ripi?
Kana wapedza chikoro chedu, umwe anoda kuti afunde, anoda kuti arape, nekuti panipo kuti kana kuti uite hebalisi anokwanisa kuti arape. Kana kuti ave murapi wekuti arape achiisa mishonga yedu yechivanhu, anokwanisa kuti anorapa. Vamwe anouya vachida kuti vafunde ruzivo rweafrican traditional religion, kuti vamwe vari kunoti pane matambudziko, vamwe ari kuti mumwe munhu anokwanisa kuti anofirwa, wekuti wafirwa hauzive kuti kana kuti rufu ndinorwutora sei. Saka muchikoro chedu chinopfunzisa yatoti African traditional religion.
Chikoro chenyu ichi chiri pasi pebazi ripi?
Ndina maministri maviri, Ministry of Health neMinistry of Higher Education and Teachers.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinotenda zvikuru sekuru Sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri. Vanoda kuti vauye kuchikoro, unokwanisa kuti bata pa 0712511385, 0712511385. MuHarare tiri pa 98 Cameroon fourth floor, Zinata office.
Aiwa, maita basa sekuru.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri.
Pakanaka. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musanga no reZinata. Chirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga nechirongwa. Sangano reTransparency International raburitsa gwaro raro rinoburitsa nyika dziri pamusoro munyaya dzeuori. Nyanzvi dzinoti Transparency International inoshandisa chikero chinobva pa0 kusvika pa100. Nyika inenge iine 0 ichionekwa senyika ine uori hwakanyanyisa, iyo inenge iine 100 score ichinzi ndiyo nyika yakachena. Ongororo yakaitwa inoisa Zimbabwe pa22 score. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori hwayakatarisana nawo.
Chekutanga ndisi kuti izvo tichiri kure pamatanhatu da kuita kuti pedze uori munyika medu, nekuti katasa patakaisa vababa tiri kumachetu chetu kwenyika dzine uori dzakanyisa pasi rino, zvichireva kuti pane matanhatu anofanirwa akasimba chaizvo ekuedza kuti tidii tikuindopa nhando dziri kumberi kwamana 50 asi kuti tatsa kuti tito namba yacho ina uri asi nemamirira zvakaita tichine rwendo rwe kuchairo
tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matana dzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzo mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi kuti hapana matanho ari kutorwa
ya ndinotenderera neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura isusu veunequestioned parts of southern Africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere nekuti hurumende ndiyo inenge ichifanira kutungamirira ichipa muenzano sekuti haitambiri huori mukuita basa rayo asi tikaona iye pachai hurumende nevanhu vakaiswa pachigaro hazviite muenzano sawakawanda kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti tinofanira kuita huori kuti igozopromotwa nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumatare edzimhosva saka isusu kuti pekutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana kuti gavhana akambonyorwa nezvake achiti aita huri kuti tichange patsva kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamunotiti nyaya yakati yai ndikazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange patsva asi temamirira zvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba
avo vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 Nako kambo kaja Praisa watora mari kachitiswededza kumapendero echirongwa timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo mubato sezviri kutaurwa nevakawanda paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsambambozha titumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai naChris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku izika disenda baku VOA.